Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 17th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Gande.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are going to discuss about the rise in COVID-19 cases among retainees, especially those coming from South Africa who are being tested in quarantine centers.
To date, the country has recorded 391 COVID-19 positive cases after four other retainees from South Africa tested positive. The number of recoveries has risen to 62, while deaths still remain at four, with 59,794 tests done to date.
The world has recorded over 8 million cases with over 435,500 deaths, with the United States still leading with the highest number of infected people.
Please note that this is a pre-recorded show due to the coronavirus pandemic.
Ndizvozvo, Chris, vadiwa vatereri, tinokugamuchirai muchirongwa chedu. Chatinotarisa zviri kusangana vana veZimbabwe vari kunze kwenyika muDiaspora Forum, chirongwa chinonzi Live Talk Diaspora Forum. Ini ndini Jonga Kandemiri. Nhasi tiri kutarisa nezvehuwandu hwevanhu vari kubva kunze kwenyika vari kudzokera kumusha vari kusvikowanikwa vaine chirwere checoronavirus kana COVID-19. Izvi zviri kunyanyoitika mune vari kuvhenekwa kana kuongororwa zvikuru vari kubva kuSouth Africa. Tinoona kuti zuva roga roga kune kuine vari kuwanikwa vachinzi vanhu vabva kuSouth Africa vanga vari kunze kwenyika. Ndo zvimwe zvatoda kuti kurukure tichitarisa nhasi. Tinoona kuti muongororo yakaitwa nezuro vamwe vanhu vana vakawanikwa zvakare vaine chirwere checovid-19 zvaita kuti huwandu hwevabatwa nechirwere ichi munyika husvike pa391 kana kuti mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete, kuchiti vapona vapora kubva muchirwere ichi vasvika kumakumi matanhatu nevaviri kana 62, vashaya vachiramba vari vana. Vaongororwa kusvika pari nhasi vakwana kuita 59,794 ndovaongororwa munyika, kana kuti zviuru makumi mashanu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevana ndovaongororwa. Pasi rose tinoona kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 8 million kana mamiriyoni anokwana kuita masere, kuchiti vafa vachidarika 437,000 kana kudarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nevanomwe zvine chidimbu. Tichiona kuti huwandihwo huri kuramba huchikwira, nekuti dzimwe nzvimbo dzaimbonzi dzadzikira huwandu hwevanhu vafa dziri kuzonzi kana kuti vabatwa nechirwere vanenge vakuwanikwa zvakare vachiwanda. Chris.
Yepo kambe Chonga, siyadhibana ke zihlobo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum, lapho sixoxa khona lezalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Ye, njengoba lisazi kambe ukubana kulo gcikwane lele le-coronavirus yilo esixoxa ngalo namhlanje. Sikhangela ke amanani ukuthi ahamba njani alabo asebetholakale bele gcikwane le-coronavirus elizweni. Sebeyi-391 ye abathiwa bona COVID-19 positive. Kuthi ke asebehloliwe bayafika bona 59,794. Iningi lalabo abatholakala bele gcikwane leli ngelivela kwele South Africa, okuse kudaleke imibuzo eminingi ukuthi kathi vele kungakuhamba njani. Yikho ke siyaxoxa ngalo udaba lwethu lapha silabahlonitshwa esibanxusileyo ukuthi sixoxisane labo ngodaba lolu. Thiyani indlela.
Ndizvozvo, Chris. Tonight we are joined by Dr. Matthew Nyashano, who is a professor, is a public health professor at Nottingham Trent University in Nottingham, that's United Kingdom, Britain. And also we will bring in along on the show Mr. Jifa Dube, another Zimbabwean who is based in the United Kingdom. And for now, Chris, let me bring in Dr. Nyashano to join the show. Welcome him, Chris.
Yes, Dr. Nyashano, welcome to the show.
Thank you for having me.
Yes, first of all, Doctor, what can you say about the COVID-19 COVID-19 situation, when we are looking at the statistics, especially here in the United States, where some states reopened, and after reopening, we understand some of these states recorded very high numbers. What can you tell us about this?
Actually, this shows how this pandemic can actually be fluid in terms of how people can manage this. I think I will refer back to what Dr. Fauci said, who is also an expert from the United States, that meanwhile, we are supposed to balance the life between the economy and safety of people. There is need to be cautious. So what is happening in the United States is actually a reflection that this pandemic is not as easy as people might think, or cannot be attributed to other pandemics that has been experienced. This is a pandemic of its own kind for the first time, and we know that from public health that such pandemics can actually cause a lot of pain in people, and it might also come with some very fluid characteristics that can make it very difficult to manage it.
Ndizvakaoma zvechokwadi zvamuri kutaura. Ndofunga makadzokorora. Dr. Nyanshano nerurimi rwaamai zvingabatsirawo kuti vateereri vedu vanzwe zvakamira sei.
Tiri kuti isusu zviri kuitika muUnited States, pamusoro pechirwere cheCOVID zviri kuratidza kuoma kwakaita kunge vanhu vachidzivirira chirwere ichi. Ndandichimbotaura ndichiti kune mumwe dhokotera anonzi Dr. Fauci vekuUnited States vakataura ivo nezvekuoma kwachakaita, vachitaurawo nekuti kana tisingazive kuti chirwere ichi chinofamba sei, zvakaomarara. Saka nekuvhurwa kwaakuitwa mamwe mastates muUnited States zvinoreva kuti izvo tinogona kuona pamwe chaakubata vanhu, pamwe futi zvechakumwewo vachikwanisa kuchikondrola. Asi zvinhu zvinenge zvichida kuti zvinge zvichiitwa, ndinoona sefunge zvekuti vanhu vanenge vachifanira kunge vachingoteverawo yatingati zvavakataurirwa kuti vange vachikwanisa kunge vachidzivirira chirwere ichi. Asi chirwere chekuti hakuna munhu ane njere dzekuziva kuti chinofamba sei, chitsva pasi pano. Naizvozvo chakaoma kunge chinge chichidzivirira, kana kuti yatinoti epidemic management. Inonetsa nekuti hatina rumwe ruzivo, tiri kutodzidza tichienda mberi.
Thank you so much, Dr. Nyashano. I was trying to bring in Mr. Difa Duwe, but I think we lost him because he is no longer visible here. We'll try to bring him back on the show as soon as he appears. Chris, maybe you can throw a question there.
Yes, Dr. Nyashano, what is the situation regarding a vaccine? We know there are trials going on, but what is the situation right now?
Probably if this comes very positively, but there's been some promising vaccine today. The United Kingdom has announced substantial evidence to treat coronavirus. However, they are still to give further details, but so far they are saying that the randomized controlled trials that they carried out showed effectiveness. You know, I think there were positive confidence intervals that showed that the vaccine is working. But we will still wait to see, because many people are very apprehensive about this as they are waiting to see more evidence. Because it takes time, but it is pleasing if this comes to be so positive. So this afternoon, they were actually reporting on the television. If that comes out, they are saying that it can reduce the death rates in a coronavirus impact. So we are still find out more, but it's something to watch out for, and it can, might be some reprieving news for low and middle income countries whose health systems are very, very weak and which can cause a very severe impact. They are attacked by this pandemic.
Chris, regai tuona kuti tinga pinza here wa Difadube muchirongwa. Tinzwe kuna wa Difadube, Chris.
Mnumzana, saa wamgela kuse.
Ngiyabonga, ngibonge babukande, ngibonge lojonga, kandamire, ngibonge lomfoti lapano dokotela osenothinga.
Yeah,
thank you so much.
Hayi, lati sibongile. Yeah, mnumzana, ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho kwele Bhilitani, siyananzelela ukubana izizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho sezife ziziningi ukwedlula ezibhubhe ekhaya zibulawa ligcikwane leli. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Okwakathesi kulamalanga babugande bekusasengcono sibili kakhulu, isibalo sabantu abatshonayo kulamalanga besisiphansi okwendlela esingathi bekutshengisela ukuthi sekusiba ne-progress, njalo le ndlela izikhalazo zabantu abazivakayo bekhuluma ngendlela eziningi ukuthi into eyenzakala leyana ukuthi abantu abamnyama baqhubeke besifa, bekungasiko ukuthi specifically abantu beZimbabwe kuphela, but nje abantu abamnyama bekukhanya ingathi besekusiba yibo asebetshona kakhulu kwedlula. But ngibe sengiqina kakhulu ebantwini bakithi abeZimbabwe, ngithi kulamalanga bekungcono esibili inani beliyehlile kakhulu, ngoba bekusiba lamalanga adlulayo, sekulamalanga adlulileyo sibili kungakabi lesibalo somuntu wakithi otshonileyo.
Maybe you can repeat that in English, Mr. Dube.
Frankly, what I can say these days, I don't know, speaking English, my tone is a bit, is gone. I've lost my accent a bit, so I always try and speak Ndebele rather than speaking English. But anyway, practical these days, I would say most of our fellow countrymen, especially, you know, guys from Zimbabwe, you know, we haven't lost quite a significant number like as it was previously. So like now, these days, really, I can say, you know, we haven't reported any deaths for the past 2 weeks or so. So, you know, which gives quite a comfortable zone, should I say, that, you know, people are not panicking as much as it was previously. I think also because we've had some conversation with the Minister of Health as well pertaining the issue of people, especially the black people, regardless from whether it's Zimbabwe or any other African country, but as long as they're from black native, that, you know, they seem to be perishing more than the white people. So it's something that they've been looking into. But from what we have seen recently, it shows that there is quite a significant recovery from our fellow countrymen.
Chris, maybe I can bring in Dr. Nyashanu, and then we throw a question because we just heard that 241 people arrived in the country. Coming from the United States, there are 241 returnees, and they arrived in Zimbabwe last night and were quarantined at Rainbow Towers Hotel, where they were expected to be tested for COVID-19. Dr. Nyashanu, you have been fighting hard for those who are returning home to be tested on the day they arrive in the country. And that's what we understand happened to those who arrived last night coming from the United States. What's your comment on that?
It's something that we welcome, in public health, that people are tested, and once they find out that they are not positive, then they can go. This is not only a benefit to the people that you test and do not detain when they do not have the disease, but it is also a benefit in terms of how to manage a pandemic. I think there is need for a protocol, although this is happening, that they are now testing people as they arrive, but there is need to have a clear protocol on how these people are managed from the airport to where they are at Rainbow Towers. Are they not bunched together that these people can actually transfer disease from one person to another, or there are people who are coming also observing social distancing? That needs to be seen, and those practicals need to be put in place. We also wait to see are they fast tests that will produce quick results so that they can give these people their results in real time and within a specified short time that will not entail detaining people for a number of days. So it is something that we welcome, but moving forward, there is more to be done in terms of the protocols. How are we managing these people? Where are they? How are they observing the social distancing? All those things need to be put into perspective. And I know, knowing the Zimbabwe health system, I think those need to be revisited and robustly applied.
Chris.
Yes. So would you recommend that after being tested, they go to their homes and self-quarantine, or still you would prefer them to be in the quarantine centers for 21 days?
Right. So what can happen if they have these fast tests? Once they test people and the results come as quickly as possible, those who have the negative results can be let to go and quarantine themselves in their home, in their homes, but they can opt to keep those that have the disease so that they can manage them, putting into consideration that if we let them, they can go into some homes where there is no social distancing, and that can be dangerous to the whole community. So they can end up looking after very few people, and this cannot strain their mega budget that they have. So it is about working with what they have. So keeping all those people, if they test them and keep them, if they do not have the capacity, what we will have is comorbidity or cross-infection within the cohort, and we end up with those that had no disease at the onset having it. And we are now going to have a lot of people being infected. So this is just a way of trying to take away the pressure from a health system that is not very strong and powerful.
But what guarantee do you have that these people, when they leave those quarantine centers, are not going to be tempted to go and mingle with other people?
Again, this is where the government should come in. I think in the previous broadcast that we have with Mr. Kandimiri, we actually talked about the need to invest in education and awareness of communities more than having a police state where people are controlled by the police to be told where to go about a pandemic. That doesn't work. So what works is to take the money that they are actually putting into the police to control people and educate the people to raise awareness. Through that, they will have better outcomes for communities more than just telling them, go there, why are you here? Do you know the restrictions are these? So this is something that we need to be actually investing in, awareness. So once there is awareness, if these people are kept for 21 days and when they are let off, then people have to also practice social distancing. They have got to practice all those other modalities of or measures of prevention that they have learned. And all these things can be easily done through communities, what we call community engagement, you know, in line with the 1986 Ottawa Charter, where you engage the communities affected.
Thank you so much, Dr. Nyashano. Maybe Mr. Dube, you can chip in there.
Yeah, I do get my brother's point there regarding the social distancing on the people, where the testing that should take place, especially for those who are, you know, the new arrivals back home. I think the crucial part of it is the engagement of the government with the people, you know, especially in the outskirts, or should I say in the rural areas. I think they should take into serious consideration that, you know, there are people, for instance, like health workers, because what I've seen is when we involve the police on this issue, people, they seem to have a very thick skin regarding the police and you know these other government authorities or the security services. So, but if they can include the social workers who are already within the areas, who are already helping the elders sometimes whenever they come, you know, wherever there are some other problems. So they will be able to monitor and use those people who are already there, registered people. Mr. Dube is in so-and-so. Please ensure that you keep on checking on him, because we don't know. Because one thing that, as the doctor, I think he's got a better knowledge than myself, that some people, they might be tested, and to find that, you know, there are no symptoms, and that person might still be a carrier. So you can let go of that person, but when after 10 days or after, you know, a couple of days again, that person's symptoms might arise. But if you've got the right people, especially working under the health department, we have got a bit of a clue about how to handle these kind of things. That's going to help that's going to help a lot, because those people, they will be able to be monitored, and those people, they will be able to reiterate the information back to the hospitals that, you know, this person, the situation has deteriorated, or the person still okay. So then they'll be able to give a green light or say, no, this person should be brought back into quarantine, or should we offer the person more services to ensure that his health proceeds, you know, without contaminating other people. Because the most crucial part of it is that to contain this disease, not to end up spreading to the rest of the people. And one thing again that we should be aware of, that, you know, in Zimbabwe, we talk about social distancing, yes, but there are quite a number of things which makes people sometimes to forget about social distancing. Desperate situation, desperate measures. For instance, when you go to the shops, there are times whereby you can't even think about social distancing, not because you don't want to take all those precautions, but because of the situation that, you know, that you're facing at that particular moment. But it's very, very important, as the doctor said, that you know, more educational lessons are required, or, you know, even if it means playing more audios on these broadcasts to say people they should do, you know, these are the things that they must do. I think that's gonna play a pivotal role. But right now, I think, as the doctor said, you know, testing people as per when they arrive and let them go, you know, it's okay. Because sometimes think about yourself as a newly arrived. You don't have a virus. You've got no symptom. You've got nothing. You're being tested. You're negative. Then from there, you're being kept in the quarantine center. And in that quarantine center, what I've realized is they don't separate people. I've seen 5 people eating on the same plate. So, I mean, what kind of a quarantine is that? So if it's a quarantine, that means someone has to, people have to be isolated. On real terms. But then if they don't separate, they use the same shower, there's not enough water, you know, there are so many things that they still share. I mean, what kind of a quarantine is that? So it's like one person now will be at the hospital. No, I will be at the quarantine center. Then we end up affecting the rest of the people who are not supposed to be there. So And the other thing, they must expand, you know, the testing. For instance, we've got NAST in Bulawayo. We shouldn't wait for the reports to go to Harare and be brought back again, to other places. But they should use all these scientific places where they've been using all along to play a major role during this pandemic. So train people and ensure that, you know, also the results, they bring back the results as soon as possible, before people get affected again.
Thank you so much, Mr. Dube. Ameno Chris, kana uine zvekutaura ndisanda isidzokera kuna Dr. Nyashano nerurimi rwaamai.
Just a quick one to Mr. Differ. So are you getting the same high number of people who want to go back home like we are getting from South Africa, from the UK?
There are so many people. There are so many people. People here, one thing that I can tell you, that, you know, this coronavirus, this corona pandemic, it has caused so much havoc. There are some people who phone me in the middle of the night and say, Mr. Dube, just tell me something. I say, what do you want me to say? He said, please tell me that things will be okay. Not because some of them, they are traumatized, because this thing brought so much fear in our people. So going back home, they feel that it's like you're re-attracting your life. It's, you're realigning yourself. You're coming back into your senses. So it's like going back home, they'll refresh in their minds. They'll come back as the better people. But right now, you know, people they think about, okay, if I perish here, I'm going to be buried here, and no one's going to attend my funeral. Everyone is back home. Some of them even say, oh, if I go and die back home, it's better because I'll be buried where my family is. But, you know, the funerals that we have seen here, they have caused so much misery in our society, because it's something that we are not used to. Mm-hmm. For instance, if I think even the doctor can also support me on this one, that most of our people, for instance, if we talk about burning the bodies when someone has perished, it's not easy for us as black people to say, oh, we're going to incriminate him. You know, we still believe that the person must be taken home and be buried. But if you say you're going to be, so not really, talking about incrimination, I'm talking about difficult things which we black people are not used to it. So these are the things that bring so much fear, that brings so much trauma into our people. So that's the reason why there are so many people want to go back home. They're asking, when are the flights opening? I'm also telling them that, you know, guys, I don't want to lie to you. I don't want to give you the wrong information, which is not true. I want to give you the right information, which I'm 100% sure of. If they say British Airways are going to be back flying on the skies tomorrow, then that's exactly the information that I'll be conveying to the people. But I cannot lie. I want to tell the people exactly. But there are so many people want to go back home.
Mm. Thank you so much, Mr. Jifa Dube. Iwongu utatishtaura pamsoro, peyeshi sharo re Zimbabwe. Tunukwana kuita mazana maviri ni makumi mana ni umechete. Zvakadzokera kumushane zuro zvakasvika panhandare yendege yeHarare International Robert Mugabe International Airport zvakatambirwa nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. Mangwiro vachisvika ipapo vakabva vatorwa vachiendeswa kuRainbow Towers uko kwavanga vachitarisirwa manhero akare iyayo usiku hwane zuro ihwo kuti vange vachiongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti havana chatisati taziva ndechekuti vari kuzotarisirwa kugara paRainbow Towers kwenguva yakadii toti vawanikwa vasina utachiwana vari kubva vangoregedzwa here vachienda kana vakawanikwa vasina chirwere nokuti tambonzwa dzimwe nyanzvi dzezveutano dzichitaura nyaya yekuti dzimwe nguva unogona kunge watestwa zvaakudhependa kuti watestwa nenzira ipi pamwe unozoti mazuva matatu mana waakuzoonekwa chirwere zvozvandaida kubvunza kuna Dr. Nyashanu kuti munoona sei danho iroro rakaitwa nezuro rekuti vanhu vachingosvika munyika vari mazana maviri nemakumi mana neumwe chete vakabva kuamerica vachisvika munyika vachibva vangonzi vanofanira kunge vaongororwa varare vavhenekwa kuti vane utachiwana here kana kuti havana nokuti ndinonzwa maigara muchichema kuti vanhu havafaniri kuunganidzwa kumaquarantine center voita masvondo maviri matatu vasati vaziva kuti vakamira sei Dr. Nyashanu
ichokwadi vakandemere tinozvitambira nemufaro zvikuru kuti vanhu vakakwanisa kunge vachisvika vachibva vakwanisa kunge vachitorwa vachiendewa navo kuti vange vachitestwa kuita kuti kana vachinge zvatisingazozive pamberi apo ndezvekuti kana vawana munhu asina chirwere achaitwa sei. Isusu tinogarawo taura kuti zvinomirira yatinoti first test ndezvekuti tinge tichikwanisa kunge tichisevha mari kuti tisangozochengeta neavo vasina zvirwere. Dai zvichikakwanisika kuti pavanotesta vanhu payapa vobva vati vaya vawanikwa vairi negative kana kuti vasina coronavirus vobva vaenda, asi vachienda kudero ngavaende vanoita inonzi self quarantine vachipractisa inonzi social distancing, asi vanenge vaine tarisiro yekuti kutesta kwataita uku zvechokwadiwo vanhu ava havana chirwere. Asi sekutaura kwamaita vakandimire panogona kuitawo mamwe matambudziko ekuti iyo mishini inotesta iyaya ine yatinoti margin of error. Dzimwe dzinogona kuita a margin of error which can be 10%, 15%, kana kuti 5%, zvichienderana nekuti mishini yacho inonyasa kuona kaita sei. Saka munhu anogona kunzi ari negative ozoenda ari positive. Saka tichiti paanoenda ipapo tinoisa atinoti masafeguards, ngaachienda anoona kuti anogara akapatsanurana neavo vaawana vari mumba kusvikira pasvika 21 days dziya dzatinofunga kuti panguva iyoyo yatinoti incubation period kana kuti nguva inenge inokwanisa kuzobuda chirwere inenge yapera, chirwere ichichobuda. Saka pa-21 days anogona kunge achizosanganawo zvake nevamwe vake. Asi chatino chandinodawo futi kuti ndinge ndichiziva yes zvakanaka vakatambira vanhu vakaenda nawo pa Rainbow Towers mukutambira vanhu zvinenge zvichifana kusungirwa kuti kana vanhu veMinistry of Health vedu kuZimbabwe kana kuti vePublic Health vachitambira vanhu ava vane maprotocols here kana kuti nzira dzekutevedzera kuita kuti vanhu ava kwavari kubva vari kubva kwakasiyana siyana vanenge vachibva kumastates akasiyana siyana kuAmerica mumwe abva kuDallas mumwe abva kuTexas abva kupi hatisi kuziva kuti vane zvirwere ndevapi saka kubva muairport nepavanosvika vanhu ava vafane kuunganidzwa kunge mombe dzinopinda mudhibha ngavagare vakatarangana vagotakurwawo netransport inenge ichiobserva social distancing kusvika vasvike paRainbow Towers. PaRainbow Towers ipapo ngaparege kuti vanhu vagare vaviri vaviri mudzimba vabva kunzvimbo dzakasiyana. Kana vachida kuisa vanhu vaviri ngavaise vanhu family imwe chete nekuti vanhu ava vagara vari vese. Saka izvozvo zvinogona kuita kuti chirwere chabva chine vanhu vatatu. Pataimu yavanozonosvika kuRainbow Towers nekuti hatina maprotocols atiri kutevera vanhu vakawanda vanenge vaane chirwere.
Thank you so much maita basa Dr. Nyashano ndofunga matsanangura zvekuti vazhinji kunze uko vanokwanisa kunzwisisa kuti zviri kufamba sei. Pane vamwe vambo ndibvunza kuti ko vamwe vanosvika vachiiswa kunzvimbo dzakaita sana Belvedere Teachers College nekumwe kwakadaro kwatinonzwa kuti kune kusina kutsarukana kuti vanhu vange vachigara ikoko sei ava vaendeswa kuRainbow Towers. Tsvakurudzo yandaita iri kuratidza kuti vanhu ivava vazhinji vavo vanga vachishanda muzvikepe kana atingati macruise ship kunoku kunana America. Saka tiri kunzwa kuti makambani avo avanga vachishandira ndo akavabhadharira mari dzendege nekwokugara nezvese zviri kuitwa kusvika vatestwa vaenda kudzimba kwavo. Ndo manzwiro andaita ndozvandawana. Pamusoro paizvozvo mwedzi wapfuura uyo muna April ndichiri kurangarira kutiwo embassy yekuno kuAmerica yaikurudzira vana veZimbabwe vari muno vanoda kudzokera kumusha kuti vange vachinyoresana neembassy ivabatsire kuti vange vachizogadziridzirwa mafambiro avo kwete kuti kuvabatsira nemari dzekufambisa aiwa asi kuti vakwanise kuvafacilitatera nzira dzekuti vanga waniswa sei ndege dzinenge dzichienda kumusha nezvimwe zvakadaro. Saka zvinogona kunge zvaiwedzera uwando hwevanhu vaakwanisa kuti vange vachidzokera kumusha iwavo kubva kuno kuAmerica kubva pa kuti usvike pa241 ndo zviripo. Chris.
Yes, Jonga. Back to Dr. Nyashanu. What would you recommend as some home remedies? Because we have heard some people talking about boiling lemons, ginger and things like that. What would be the best recommendation you can give to someone who suddenly find themselves coronavirus positive?
I think this is a very difficult question, and sometimes people have what they call alternative medicine, which they've been using since time immemorial. But those, sometimes when we get into public health, we always say that, we do not recommend medication that does not have where efficacy has been tested. So in this case, but traditionally, when we talk about public health, we talk about what we call alternative medicine. Alternative medicine normally is something that is kept within communities and it's known by those people, and the best experts are those that live there. Having said that, to recommend anything on coronavirus will not be something that will be quite very good, because there's nothing that has been put in place as far as we know that can cure coronavirus. We have something that has been announced today in the United Kingdom. Definitely, they are saying there has been some positive outcomes on the tablets that they found that it might reduce. But I think all what we need to say to people, they've got to be very careful about what they take when they think that they've got coronavirus, because some of the medication might act against what their bodies and or might react, and they can find themselves in very, very bad situation. And One thing that I would like to say again is that it is very important that they follow direction of their medical practitioners. What are they saying? What are the nurses saying? That is very, very important. I'm from public health. I'm a specialist in public health, where we manage health from a community perspective. I think this should people should desist from just using even those herbals as well. Meanwhile, they can treat one disease, they can bring complication to other diseases. So it is very important that when medication is taken, it should be taken with advice from medical practitioners.
But just a quick one, Jonga. Yeah, but yes, there are some homegrown solutions, yes, like the one that I referred to, the boiling ginger and lemon. Is it not harmless like the sugar salt solution?
Now, the problem that might arise, any medication, it depends with your condition. One medication, if your condition is fine, then it might treat, or if it is treating that. But if you take a certain medication when you have got a different condition, the medication, you don't know how it can also trigger the body to be, to affect the body dismally or positively. So this is why they always say any medication has side effects, and we should treat it with the right medication. Stop transferring medication because I'm ill. Then I say, this is effective. I will take that. But I think that's a very good question, Chris, that many people then think that because it treated my flu, why can't I take it for this? But your condition when you had flu might be different when you had something again. So that's why we have combated even our alternative medication. Ambuya vanokutaurira kuti aiwa uyu ndewe chikosoro uyu ndewe musana uyu.
Vadhube utini baba.
What are people boiling in the UK, Mr. Dube?
I understand the doctor akukhulumayo on doctor's perspective, because I mean, for him as a legal person, as a legal practitioner, so it's not wise to come clear and say, to pinpoint and say this, because that might, people, they might come back and say, but doctor, you say this. But it all depends with our immune systems, how does it react to whatever concoction that you're taking. But, truly speaking, as Love England, most people have been boiling these gingers, mixing gingers and lemons and drinking and all those kind of things. So
and when we go to bed, that they work, yeah.
When we go to bed, we'll cut the onions as well and put the onions on the side of the headboard. So that whenever you're sleeping, they say the onion attracts the viruses and all. I mean, when you're afraid of death, you'll take off the coat. But anyway, I understand what the doctor said, because I mean, legal side is very difficult. Those are the conversion that we were taking. So I mean, it's a very difficult one. Yeah. It's a very difficult one. You take anything that you think that can give you life, but you won't even think about all these side effects, because honestly speaking, it's not easy.
Yes. I think, Chris, we are joined by Mr. Pexon Kazingizi. He's also a health practitioner in the United Kingdom. And he recovered from COVID-19. That's why we brought him here to hear what he says. Wakazingizi, togamchirai. Yes, Mr. Kazingizi, welcome to our show. We have here Dr. Metu Nyashano, Varuku United Kingdom, Ikoko. Tinawa Difadruwe, Vano Garavakaruku United Kingdom, Nemu wangu Chris Gande, Wandruku Ostana Echirongwa. Saka tarangura enyu kuti imi semunhu akasangana nedambudziko zvii zvamakaita, nokuti mapinda muchirongwa tichikurukura nyaya yekuti zvii zviri kuitwa nevanhu mukurapwa kana kutsvaga nzira dzekurapa kana vachinge vabatwa nechirwere. Saka imi masvikowo nguva yakanaka yekuti munge muchitsanangurira. Ini ndichamboti svidurukei ndodzosa Dr. Nyashano kana Chris vaichinge vaine zvekuzotaura anogona nga achizovabvunza. Taurai zvenyu, Vakazingizi.
Tinotenda wakandemiri. Thank you very much kundiunza muchirongwa. Ini ndakashandisa ma home remedy pandakarwara neCOVID-19. And ndinoimba kuti zvakabatsira and zvakandibatsira because ndirikurarama muzuva ranhasi. Chandainyanya kushandisa malemon kunatira malemon kuboira salt ginger negarlic. Izvozvo zvinobatsira, I believe kuti zvinobatsira even though ari ma home remedies zvavo. Asiri ino scientifically proven or medically proven, but kwandiri zvakashanda and ndinoimba kuti vakawanda izvi ndakanga ndatozvinzwawo kune vakawanda vachiti zviri kubatsira pandakarwara. Zvinodurura kuti mudzimai wangu as well ndo zvaaishandisa zvakandibatsira zvikuru. Saka zvinobatsira hongu, hatingati zvedu zviri chi medically proven, asi zvagara zvinoto zvakatobatsira nekuti zvakatoshanda kutodarika kuchipatara. Ndakaenda paoxygen ndakaona zvisina chibetsero kusvika ndazokwanisa kudzoka kumba, but ndava kumba ndakaona zvichibatsira. Saka even salt nemvura inodziya inobatsira zvikuru izvozvo, especially kana vakutadza kufema zvezve. Ukadzisirwa mvura ine salt wotoiwa nemvura iyoyo inobatsira zvakanyanya stereki yekuti unotanga kuona kuti unotanga kufema zvakanaka.
Saka when you say unotoviwa, which part of the body? Is it the whole body?
Right. Tiri kuti because COVID inopinda mumalungs kudurura kuti malungs ako anenge ane mvura. Saka unokwanisa kutoiwa ningiri nekumusana nemumbabvu wachitera maareas nemalungs ikoko nechest. So chinenge chichiitika ndechekuti kuedza kuti necirculation ikwanise air circulation ikwanise kuita oxygen ikwanise kufamba. Saka nekuti mvura kudai inenge yaita se yawanda mumalungs, saka oxygen circulation inenge yakuti netse. So nesort iyoyo tinoimba kuti vanotaura zvavo vanotaura even though it's not proven kuti COVID kana kuti utachiwana ihwohwo haudi chinhu chinonzi sort. So zvinoita kuti level yechi idzikire yemvura inenge iri mumalungs, then zvoimprova chi oxygen circulation yako. Saka unotanga kufema zvakanaka. Inini ndakazviona because ndakanga ndakutoita gasping for air ndisagone kufema. Ndakaenda panze ndakanga ndiri muroom makanga muine even mawindo akanga ari open, but I was still gasping for air. So ndakaenda panze but zvasingabatsire. Asi hazvina kutora nguva pandakangotoiwa nemvura ine salt iyoyo ndakanga ndakutokwanisa kufema.
Wow, interesting. Doctor, what's your comment?
Chandingataura ndechekuti yatinoti alternative medicine inoshanda, chatisingazivi efficacy yayo. Asi ndinoda kutaura yatinoti isusu tine yatinoti patient safety kana kuti kudzivirira njodzi mumurwere. Iroyo itopic hombe zvikuru. Zvinoitika ne medicine ye alternative medicine kana kuti home remedies dzinogona kushanda kune mumwe munhu, asi kana tichitaura yatinoti uniqueness in people, see anatomy, mumwe nemumwe ane maconditions ake. Saka sekuti ndikadzoka ndakuti munhu atovewe, inini kana ndine imwe condition isingade kuti itovewe, apa ndine chirwere checorona, zvinogona kuita exacerbate chirwere munhu oshaika. Ndosaka zvichinzi kushandisa mahome remedies normally anofana kushandiswa uchi also uchizonotariswa uchitariswa kuti hauna here mamwe macondition anogona kuti aite exacerbate zvinhu zvakadero. Saka vanhu vakasiyana. Zvino zvinoitika ndezvekuti kana mwanzwa kuti kazingiza akapora achiita izvozvo. Asi kamuviri wakazingizi hauna mamwe macomorbidity anogona kunge Jonathan ainawo kana kuti Peter ainawo. Saka ndotichiti mushonga iyi isati yaitwa proved efficacy yayo on patient safety neku ne health mu health tinoti tora izvinhu izvi muchibvunza madoctors yenyu. Pane imwe mishonga futi inogona kuita inogona kusangana mubody yoita kana kuti poisonous depending nekuti iwewe uri kunzwa zvipi. Mupatient safety zvunhu zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa. Ndinovimba kuti pane research atinoita muma health systems akasiyana siyana muAfrica. Ndo chimwe chinhu chatinotaurira vanhu zvikuru sei. Maresearch atinoita tinoona kuti pane vanhu vazhinji vanozouya kuchipatara vanguva vagara vachidya mushonga iyoyi achiudzwa kuti unopora mangwana, unopora mangwana. Nguva yavanozouya vachizvipresenta kuchipatara vanenge vasingachakwanisiki kuti vange vachirapika nekuti management yacho nezvavakatora zvakasiyana. And I want to say this is quite very powerful in our communities when we talk about alternative medicine. And we have seen that. And that has impacted on many people, especially when we talk about chronic conditions which were untreatable, especially like HIV, because it was stigmatized in communities. Many people would look for an alternative explanation and they do not follow the doctors. By the time they present themselves, it will be too late. And we have had so many people not being able to be helped by the therapy because of the time that they have taken in delaying. Saka isusu tichiti pakudzidzisa ma communities edu, especially in low and middle income countries, the first point of call, endai munoona nurse wenyu, endai munoona doctor wenyu, musati madya mishonga yakasiyana siyana. Mishonga iyi inobatsira vamwe, inogona kutove dangerous kwauriwe zvichienderana nebody yako. Saka isusu tinoti always go and see your doctor, go and see your nurse, go and see somebody within the health system kuti atange achikubatsira.
Thank you so much. Mr. Bango, do you have anything to add from what you have heard?
Maybe they would like to hear from our brother there who survived this corona pandemic. I'm not saying that, you know, they will use that, but I mean, you know, sometimes you leave it out there for anyone who wants to use it, you'll be able to use it. That the dosage, because I heard him talking about the amount of salt that he was using. It's how many teaspoons do you use? Is it like a whole bucket of salt, or someone will take the whole full bucket of salt? Because I mean, people have already heard that, you know, there's something to do with salt, but will they end up like taking too much salt and end up destroying, you know, their lungs or something?
I could have said that as well. Trump was a good one, but you never know. I say, man, in Gigi, vanhu vakanga vakutofonaka nekuti zvinhu zvatinotaura pamhepo, one of the things vagadi. It's so powerful. And the way it will be taken, it's this is why I am so apprehensive about giving, you know, medication or all these things. It will have a ripple effect, especially when it comes to our culture and the belief that we have in our traditional medicine. And sometimes that can work against our communities. But I'm not against alternative medicine. Part of the module that I teach at the Masters in Public Health is on alternative medication and how it has sustained health systems across the world. But however, we are moving into the new era where they are testing, where we can see the efficacy, where we can modify these medications. and let's move with the times and also mm-hmm. protect our people.
Okay. Okay. So, back to, you want to go ahead?
Yeah. Regarding the future of Tanzania, the amount of salt. I agree now, Ms. Nyashani, as well, because it's not advisable. These are desperate measures, especially on my condition. As I'm saying, ndakapinda mu hospital, ndakaenda pa oxygen. Then my wife akaona kuti hazvina chibetsero, asi kuti ndiregai ndingotry izvozvi. Because it's just like this information, yes, information yaishiyiwa muvanhu kuti haizvinenge zviri kubatsira. So it's just a try and error, and it worked. So I agree with Ms. Nyashani to say it might work for you and not work for another person. That's true. So amount of salt, apana a measurement yekuti ungaudze munhu kuti isa salt yakati asi ndiri kuti inini because ndaka is from mutab. I was soaked in the tub. So makangodirwa salt yekuti iwe nguva iyoyo for your own information yekuti chi nda, as I said, kuti ndakanga ndiri really in pain. Ndakanga ndisingakwanise ku breathe zvakanaka. Zvekuti mvura yacho yaipisa asi ndakanga ndisingatombozinzwa kuti mvura iri kupisa. Salt yacho ndakatozozvinzwa papaya ndakufira zvose. Saka salt yakangodirwa. So tiri kuti amount ye salt ka inofanirwa kunge ichikwanisa kunge ichiita penetrate ma veins ako. That's my brief. Yekuti chi inokwanisa kuita penetrate. Saka inofanirwa kunge ichinzwika kuti iri kupinda kuti ikwanise kunoita se kunoderedza. Ndiri kutaura as I said before, kuti the level maybe yemvura inenge iri malungs kuti idzikire circulation ikwanise kunge ichiitika. So hazvina ningiriki neyekuti zviri scientifically proven kana kuti ndezvekungoti is just a try and error kuti zvinoita. Kana zvaitawo, that's fine. Kana zvisinawo, ndizvozvo. Asi ini salt yakaiswa yakanga yakati wandei yaita kuti because manga muri mutabu. So wakatodira salt yakawanda and yekuti you can feel kuti iri kuvava iri kupenetrate through your veins.
Ndinotenda zvikuru vakazingizi. Makadyisa vana murivo usina salt, matambisa salt yemi.
That's the devil's advocate.
Taurai Dr. Nyashani.
Now, vakazingizi, ndoda kumboita devil's advocate. Munoziva kuti vanhu vanogona kutaura kuti imimi pamakabva kuchipatara mukachengetwa kuchipatara mukazodzoka. Papa pera nguva yakaita
sei? Because ndakaenda muchipatara on a Friday night, ndakadzoka Sunday. So almost 2 days. Yeah, 2 days. So ndakagara muchipatara and without any change. Zvakanga zvichitoita worse. Zvaitoita worse.
Ndakutongoita naichida kungoita devil's advocate kuti unoziva kuti munogona kunge makapora netime. Unoziva kuti kune vamwe vanongobatwa nechirwere ichochi. As time goes on, munhu unogona kungopora. Then wozongoti ndakazotsinga mashizha andakapuwa naGandhi. Ndokunga ndakandiporesa. Asi zvinogona kuitika mukudero kuti kusimba kwebhodhi yenyu kwakaita kuti mupore. Nekuti mishonga yamakamwa haina efficacy. Ndopandinenge ichingoda zvangu kuti ndinge ndichidzoka futi pa-patient safety tichitaura nezve-patient safety. Saka unozongotaurawo kudero. Asi handisi kutaura kuti haishandi. Neniwo ndakakura ndichimwa mushonga yekuti ukanzwa mudumbu wakanzotorerwa makanda emukomberwa wobva wamwa zvaivava zvikuru. Asi nefeidhi zvaigona kuperawo futi.
It's not on our side, Mr. Kandomiri. I think we have to wind it down, right?
Yes, regai ndanchida kuti tisati taenda ndingodzora vajuve vangotaura ndofunga mururimi rwendevele kuti pane here zvavari kuziva zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vajuve kuti vane zvavari kuziva here zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuUK ikoko kana kwereva diaspora vari kubatsirawo kumusha Mr. Juve.
Kukhona okuningi sibile sikwenzayo. Like for instance, nxa ngingakhuluma mayelana ngendaba yasePlumtree, ePlumtree sayenza okunye okuthiwa yi-COVID-19 Task Force. I-COVID-19 Task Force le sisebenzisana laba parliamentarians ethu ofana lo Ding Muziphuthi, lo Smangaliso, Ndlovu. Lamanye ama traditional leaders, but kakhulu abakhokhelayo i-task force labana ngabodokotela abasebenza esibhedlela sePlumtree, ngoba odokotela babalolwazi olungcono. So sazama ukuthi sakhamisa izimali khona ngale ukuthi ku-create ama isolation rooms, ukuthi nxa mhlawumbe ukuthi abantu lokuthenga nje ama-mattresses lezipontshi lengubo, so that ukuthi abantu nxa befika bengashaya izingubo, because abanye babekhala ukuthi kuyagodola, they end up being, you know, because okunye kusuka kungaseko kungasabi ngendlela e-right. So sizamile sibili kakhulu ukuthi sibambisane sonkeni as singabantu nje abase-diaspora ukuthi sithi help abantu basekhaya, because you know thina singabe sise-diaspora, but the bottom line, bonabana abantu basekhaya, those are still ngama-family members ethu. So we cannot just neglect isikhangelo phela sithule singayenzi lutho. So you have to do something to ensure ukuthi kule zinto ezenzakalayo. For instance, kulabo Radio Bukalanga, labo base-South Africa, most of them. We have seen them bethenga ama sanitizers, bethenga lezinye izinto imithi ekwazi uku clean ama floors, ukuthi nxa kule bacteria kuma floors, you can use that chemical to clean ama floors, ukuyabulala ama bacteria. It's almost like we jig, like, but not really jig. So ukuyabulala ama bacteria. So we've sakuthatha futhi konkwana sakunikeza, you know, ama traditional leaders ukuthi kube distributed kuma clinics wonke akhona from Mangwe side and Bulilima side. So but siyabonga the way sasebenzisana nakhona le coordination lama MPs ukuthi babambisana labantu
ngendlela
efaneleyo, but you know that shows ukuthi we are all united.
Thank you so much. Dr. Nyashani, your last words, 30 seconds.
We pray that the government of Zimbabwe follows the protocols of public health when handling testing in different testing centers, and also make sure that there are fast tests which are available, and release those who are negative and keep those that have got the virus. And this can alleviate the number of people that are suffering from coronavirus. Ndatenda rangu tinovimba kuti hurumende yemuZimbabwe ichatevedzera ku yatinotiya social distancing, apo vachinge vachitora vanhu vachinovaisa mumaquarantine centers, vokwanisa kuvatestawo zvakare kuti vasange vachichengeta avo vanenge vasina chirwere, vakwanise kunge vachienda kudzimba dzavo vagosara nevavo vane zvirwere. Izvi zvinoita kuti vo futi vasapedza mari yakawanda.
Thank you so much, Chris. I think we can wrap up the show now.
Yes, we are not giving the survivor a chance to say.
Yes, let me bring Mr. Kazingizi to say something. Kazingizi.
Ndoda kuudza kuvateerere kuti varambe vachitedzera ma zvirongwa distance izvozvo zvinokosha. Nyangwe zvazvo pari kunzi pane mushonga kunokukurudzi mushonga wako coronavirus, tinoziva kuti unononoka kuwanikwa kuma African countries, zvinotora nguva. Saka vanhu ngavatedzere ma safety distance iwayo, vatedzere. Naizvozvo zvandaa ndiri kutaura zvinombobatsira, hatisi kuti chii zvinotadza kubatsira kune munhu wese kana kubatsira kune vanhu wese, asi ndiri kuona kuti zviri kubatsira vanhu ngavambotora majinja, malemons iwayo, vachiita izvozvo vachitowana soti iyoyo. Handifunge kuti zvingave nehamu yakanyanya, nekuti pano wese vakatora hapana atatombonzwa kuti pakaita fatal incident, vanhu vese vakararama. Kana vana vangu
kuno kuAmerica vakazingizi tine mumwe akashaya ainzi aimbobuda mumasocial media achitaura kuti ari kumwa mishonga yekugadzira ega. Sezvinogara zvichitaurwa nemumwe wangu Chris Gande anzi hatina extra time, tichaedza kuregista neFIFA kuti tigovana extra time. Chris.
Yes, thank you so much to our guests. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Let's meet again same time next week.
Thank you so much to Dr. Matthew Nyashano, a public health lecturer at Nottingham University in the UK, Mr. Dipa Dwe, a Zimbabwean in the UK, and Mr. Pixon Kazingizi, a COVID-19 survivor in the UK. Thank you so much. Good night. My name is Jonga Kandemiri.